Kwekare vatatu ava, amai Jacqueline Msande, vati vanoda kuti dare reconstitutional court, iro rakatombotura mutongo wekuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere havafanirwi kuroorwa, risunde nhengo dzeparamende kuti dzigadzirise mitemo yakadai seMarriages Act neCustomary Marriages Act, inova inobvumidza kuti vana vari pasi pemakore aya vanogona kuitwa zvepabonde navo.
Constitutional court yakatonga kare kuti vana vati pasi makore 18 years havakwanisi kunge vachiroora kana kuroorwa. Asi nazvino parliament haisati yagadzirira mutemo unoita kuti tibvise mitemo iyaya yana marriage act, customary marriages act, inotaura kuti vana vari pasi pe-18 years vanogona kuroorwa. Saka tiri kuenda zvakare kuconstitutional court kunotaura kuti tarirai muone vanhu vaya vamakati mutemo uyu hausaiite ngaubviswe, havasati vabvisa mutemo iwoyo.
Muzvare Masarira vati chinangwa chavo nevamwe vavo ndechekuti mitemo yenyika ivandudzwe kuti isabvumidze kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere varoorwe kana kuwanikwa vachimanikidzwa kuita zvepabonde. Muzvare Masarira vati vanoda kuti mitemo iyi idzivirire vana kunyange rezvemachechi avo vanobvumirana nekuti vana vasati vabvezera vaende pabonde.
Towanika mumapoka emachechi achienda kunopikisana nezvakanyorwa mubumbiro remutemo, zvakakosha kuti zvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvizive kodzero dzemutemo kuti mwana ari pasi pemakore 18 haafanirwe kuroora, kuroorwa kana kuroora zvinenge zviri pasi pemutemo wenyika ino yeZimbabwe.
Mukuru wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, amai Virginia Muwanigwa, vaudza Studio 7 kuti komishini yavo inoona sekuti kuroodzwa kwevana vasati vabvezera kana kumanikidzwa kuita bonde kunogona kugadziriswa kana mitemo inochengetedza vana yasimbiswa.
Nyaya yedambudziko rekuroodzwa kwevana vadi kana pabonde kwevana vadi kunogona kuregedzwa kana tichinge tatora mitemo yakasimba inotaura kuti munhu wese ane makore gumi nemasere mwana mudiki endi haafaniri kunge achiwanikwa ari muwanano kana kuti achisikwa naye achiendwa naye pabonde. Saka mutemo zveshuwa inofanira kugadziriswa.
Muzvare Masarira vaenda kudare vakabatana namuzvare Precious Musarurwa pamwe navamunyaradzi Midzi. Danho iri rinouya mushure mekutsviriridza kwenyaya Ana Machaya, uyo anonzi akaroorwa ari mudiki akazoshaya ave nemakore gumi nemashanu achisununguka achibatsirwa nananyamukuta rekereke kwaMarange kumaNikaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.